Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo mbudzi 10/2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sadhiki yoronga kuita musangano wekuzeya sarudzo dzeMozambique, Botswana neNamibia panguva yomuMozambique muine mhirizhonga yekuramba kutambira zvakabuda musarudzo. Kanzuru yeHarare yoshoropodzwa nekuputsa dzimba dzainoti dzakavakwa zviri kunze kwemutemo mumusha weRidgeview muHarare. Vatsigiri venhabvu munyika vokurudzirana kunotsigira chikwata cheZimbabwe Warriors pamutambo wacho neKenya uri kuLimpopo mumakundano eAfcon 2025. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa kuti Sadhiki iri kuronga kuita musangano muHarare musi wa16 mbudzi wekuzeya nyaya yesarudzo dzemuMozambique. Izvi zviri kuuya panguva iyo munyika iyi muine mhirizhonga inotyisa yakonzerwa nekuramba kutambirwa kwezvakabuda musarudzo nevanopikisa, avo vari kuti sarudzo idzi dzakabirwa zvemhando yepamusorosoro. Vakakunda musarudzo idzi ndava Daniel Francisco Chapo vebato reFrelimo. Vanopikisa vari kutungamirwa nava Venancio Mondlane ndo vari kuramba kutambira zvakabuda musarudzo. Musangano uyu unonzi uchakurukurawo nezvesarudzo dzakaitwa muBotswana uye dzichaitwa muNamibia. Vamunangagwa ndiwo sachigaro weSadhiki, asi vanopikisa muMozambique vanoti Zimbabwe yakabatsira mukubiridzirwa kwesarudzo idzi vachiti zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakanovhota musarudzo dzemuMozambique. Asi Zimbabwe iri kuramba mashoko aya. South Africa nekune rimwe divi inonzi yakatotanga kare kuedza kuyananisa, uye vaMondlane avanoti pane vari kuda kuvauraya vanonzi vakatopotera muSouth Africa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCoalition for Market and Liberal Solutions, COMALISO, vari Joyce Ngwenya.
Vakaita chokwadi kuti zvizvarwa zveMozambique vari vakavhota, vari kutivo vakavhotera vaMondlane, havana kuhwina. Saka ndo chinhano chatatiri chiya gore ra2018 pakaitika bongozozo, vanhu vachirwisana mumastreets vamwe vachifurwa nepfuti. Saka ndoona sekuti zvatoita zvatonaka kuti vamunangagwa ndo sachigaro veSadhiki. Saka vane experience nenhoroondo yokuziva zvokuita kana mapato achiidzana naro. Saka ndoona chiri chinhu chakanaka chaizvo kuti paitika musangano.
Zvii zvingatarisirwa kukurukurwa kumusangano uyu vaNgwenya?
Musangano uyu hausiro musangano kuti vange vachitaura vaMondlane kuti aiwa makazviwa musanetsa kana kuendesa masoja sezvatiri kunzwa, asi musangano kuyananisa, musangano kuti dei zvai zvaigona sarudzo weitwa zvekare kana kuti mavhots overengwa zvekare kuitira kuti vari kugunununa kuve nechokwadi chokuti zveshuwa vakahwina kana kuti vakadyikiwa. Saka ndoona sokuti chinhu chakanaka chaizvo kuti kuitwe musangano, asi usaita musangano wokusora vaMondlane, ngauite musangano wokuyananisa nekugadziridza nyaya dzacho dzesarudzo.
Tinonzwa kuti South Africa inenge yatotanga kuedza kuyananisa. Munozoona here basa richazenge richiitwa neSadhiki riine chiremera kana nyika yakaita seSouth Africa ichinge yatanga kuita izvi kunze kweSadhiki?
Aiwa, hatingati zvirutwa neSouth Africa zviri kunze kweSadhiki, nokuti South Africa inhengo yakakosha mugungano reSadhiki. Saka kana vachiita vari kuita zvinofambirana nemafungirwo anoitwa nenhengo. Asi sezvatamborewa kuti aiwa kuye kuedza kupindira kunyaya dziyadziya chinhu chakanaka nokuti tinoziva kuti mapota akabatana asi ngakuendwe kuchinzi kana munhu achidza naro kuti ndini ndakahwina pane chaanoziva kuti chakaitika akahwina saka ngavaende vachinobatsira vachiyananisawo ichokwadi kana nyaya ikapindwa neSouth Africa zvinoreva kuti yatokora muto saka aiwa basa rakanaka ngakuitwe imwe sarudzo kana kuti mavotes ngaavhurwe poverengwa nhengo dzeSADC dzakazvimirira dziripo zvoita uchapupu hwokuti vamondlani vakahwina kana kuti vakadliwa
munoona here Zimbabwe iri mutongi gava akanaka panyaya iyo yemozambique tichiona kuti vanopikisa mumozambique vari kupomera mhosva zvizvarwa zvezimbabwe kuti zvakavhotawo musarudzo iyoyo zvichitsigira Frelimo
zimbabwe iri kupomerwa mhosva yekuvhiringa nokukanganisa sarudzo dzenyika dzakatitenderedza vana Botswana Namibia Zambia Mozambique saka nemukurumbira watinawo Zimbabwe yokutadza kugadziridza nyaya dzesarudzo nokubiridzira nekuponda vanhu vasina mhosva vachisungwa Zimbabwe haingaite mutongi gava ane chiremera munyaya yemozambique saka dezva zvagona kuti South Africa kana kuti Botswana inge iye iri kutongamira munyaya dzacho nokuti isu ruvara rwedu harifarirwi mukutonga nyaya dzesarudzo munharaunda dzinoidzi
ava vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCoalition for Market and Liberal Solutions komaliso Zimbabwe vari Joyce Ngwenya vari parunhare muHarare neStudio 7 kanzuro yeHarare iri kushoropodzwa nevakawanda nedanho rainonzi yakatora nemusi wechina rekuputsa dzimba dzinonzi dzakavakwa zviri kunze kwemutemo mumusha weRidgeview muBelvedere muHarare. Vamwe vagari vemumusha uyu vanoti kanzuro inogona kunge yakaputsa dzimba dzinodarika makumi maviri. Izvi zviri kuuya hazvo kunyange pachinzi pane mutongo wakabva kumatare edzimhosva uchimisa makanzuro nehurumende kuputsa dzimba. Studio 7 yaedza kubata mutauriri wekanzuro yeHarare waStanley Gama asi vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatavatumira tisati taenda pamhepo. Asi mumashoko kuvatori venhau kanzuro yeHarare yakazivisa nemusi wechina kuti dzimba idzi dzakanga dzakavakwa pachishandiswa magwaro ekunyepa ekuti vanhu vakatengesa nzvimbo vakapiwa nehurumende. Kanzuri inoti dzimba idzi dzakamboparadzwa gore rapera asi vagari vakazokurudzirwa zvakare nembavha dzakavatengesera nzvimbo dzekuvakira idzi vakavaka zvakare dzimba dzavo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba.
Ichokwadi kune dzimba dzakaputswa. Dzimba dzakaputswa dzakanga dzakawakwa zviri kunze kwemutemo kana kanzuro ichitarisa nyaya dzekufambiswa kwemapepa pasi pemutemo weCitizens Council Act pasi pemutemo weRegional Town and Country Planning Act. Tichitaurawo nevekanzuro vanoti mugore ra2019 chaiko pakanyanya kutanga kutengeswa masebo wakamboshanyira nzvimbo iyoyo kune vanhu vaitenga dzimba kune maland barons ari ikoko vachivayambira kuti munoedzwa hazvizi pamutemo zvamuri kuita asi maland barons aya aitotenderera achiudza vanhu ava kuti vane chekuita nekanzuro izvi zvese zviri above board saka vanhu vakatoisa mari dzavo saka nzvimbo yakazopwanywa. Kanzuro yakawana macourt orders anoitendera pamutemo ndochitiko chakaitika chinosuwisa neimwe nzira kuti vanhu vari kupwanyira panguva yatakupinda munguva yekunaya kwemvura uye kuti vanhu ava vanga vatofunga kuti vatogarako zvachose.
Tinoonawo kuti chiitiko ichi chiri kuuya panguva yatinonzwa kuti matare edzimhosva akamisa kuputswa kwedzimba nemakanzuro kana nehurumende. Chii chazoita kuti zvienderere mberi kana paine mutongo uyu vashumba?
Zvinoitika panyaya dzevanhu vanowaka zviri kunze kwemutemo ndezvekuti maland barons nevane huori mumakanzuro nekuhurumende kana wachinge wari kusvasvamira kutora nzvimbo dzakaita semawetland matoro edu aya kana vachitora nzvimbo dzakasiyirwa kuyawa kwazvikoro kana makliniki munzvimbo dzakainogara veruzhinji umo vanotendedza matengi vachiziva kuti kune section 74 iri muconstitution inoti munhu haafanirwi kuzobviswa nechisimba kana kupwanyirwa chiwakwa chake kana pasina court order. Saka izvozvo vanozvinzwisisa kuti zvinotora nguva yakareba. Saka nguva zhinji valendi barodi kana achinge atora mari kune vari kutambudzika vari kuda pekugara maland barons anoudza vanhu kuti wawake nechimbi chimbi. Saka tinoona kuti nyange wekanzuru wakada kunge vachitaura vamwe vemaland barons ava vanenge vaine ukama hwakanyanyisa nevari muhurumende kunational government nebato riri kutonga. Saka kana vachinge vachingozivikanwa zvakadaro vemakanzuru pamwe pacho vanodzoka mumashure vachitya kuti vanogona kuzokarekanisirwa mabasa avo.
Tinonzwa vamwe vane dzimba dzakapwanywa vachiti vanga vachibhadhara mitero kukanzuru, ichokwadi here ichi kana vachizopunisirwa dzimba?
Izvozvo zvekuti vange vachibhadhara kukanzuro mazhinji acho mashoko anotaurwa nevanhu vanenge vari kuda kuzvichenesa. Chinhu chikuru ndechekuti vanofanirwa kunge vachitibudisirawo pachena kuti iyo nzvimbo yavakange vachigara vakamboiwana sei, vakange vari pahousing waiting list here, vakasarudzwawo nenzira ipi, vakabhadhara mari kunani.
Ava vanga vari mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vari parunare muHarare neStudio 7. Vateereri, tinokukurudzirai kuti mutevere WhatsApp channel yedu yeVOA Shona patinokupai nhau dzinenge dzichangoburwa. Mukavhura WhatsApp dzanyai pakanzi Updates pasi kuruboshwe motsvaga VOA Shona modzvanya pakanzi Follow. Apa apadiwe link asi mukaenda pa Facebook page yedu tunoisa link. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum muchichipiwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Nokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita urombo rakanaka tine hurukuro navakuda pejana vari pamwe chete navaClayton Konese nezvesarudzo yemutungamiri wemuAmerica. Ngatinzwei vapejana avo vanotsigira vaTrump vachitsanangura.
Sevechidiki tine mufaro mukuru nekubudirira kwa vaDonald Trump musarudzo dzakaitika musi wechipiri. Tiri kufara nekuti zvinorongwa navaTrump zvakanakira nyika yeAmerica, zvakanakirawo pasi rose.
Makatarisira kuti mitemo kana mapolicies ava Trump achabatsira sei vechidiki muno muAmerica?
Chekutanga inyaya yekuti vechidiki vanoda mabasa. Saka tinotarisira kuti vaTrump semuzvina bhizimusi uyezve semunhu anoita zvine zveupfumi vatingati investor muchirungu vanonzwisisa kuti upfumi hwenyika hunovandudzwa sei. Vanozvinzwisisa futi kuti ndezvipi zvavanofanira kuita kuti munyika munge muine mabasa. Pedzezvo vanonzwisisa futi kuti ndezvipi zvinofanira kuitwa kuti mabasa iwayo anga ari mabasa anobhadhara mari dzinokwana kuti vanhu vange vachizviriritirawo nekuriritira mhuri dzavo, vanhu vange vachidya vachiguta vachikwanisa kubhadhara zvinofanira kubhadharwa nekutenga chikafu, nekuronga upenyu hwavo vachironga ramangwana ravo. So kana takatarisa vechidiki vari kubva muzvikoro kana kuti vachiri kutanga mabasa vane ramangwana rakareba rakavatarisa. So tinenge tichiona kuti munhu wechidiki ane zvakawanda zvaanotarisira kuti achada kuita muupenyu hwake. Panguva idzodzo panoda kuti ikonomi kana kuti upfumi hwenyika hunge hwakasimba.
Tataura shikare na va Clayton Konese avo vanotsigira mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris.
Ndinoona sekuti zvabuda musarudzo dzeAmerica zvinoratidza kuti vagari veAmerica havasi kufara nehurumende yava Joe Biden. Inova iyo Madam Kamala Harris varivo mutevedzeri wemutungamiriri wenyika. Asi chikurukuru ndechekuti zvimwe zvese zvingataurwa, asi vanhu vemuAmerica pachinhano chavari yezvino havana chivimbo chekuti munhukadzi anogona kuendesa nyika yavo mberi, zvikuru sei ari munhukadzi wechitema.
Makatarisira kuti mitemo kana kuti mapolicies ava Trump achabatsira sei vechidiki muno muAmerica?
Handina chikuru chandinoona mapolicies kana kuti mitemo yava Trump ichibatsira vechidiki, nekuti mukatarisisa pavaitsvaga rutsigiro vanga vasinganyotaura nezvevechidiki. Ndosaka muchiona kuti chero mukatarisa tsvagurudzo dzaiitwa nevanotsvaga zvinoratidza kuti vechidiki vari muboka reGen Z kubva pa18 kusvika pa27 vazhinji vavo havana kuvhotera vaDonald Trump, sezvo vachiziva kuti vaDonald Trump havana chavakanyanya kutseketudza kuti vachange vachibatsira vechidiki kana vapinda. Asi tinoziva kuti vakavimbisa havo kuti vachange vachidzikisa mitero kana kuti matekisi anobhadharwa. Saka pamwe ndo zvimwe zvichabatsira vechidiki.
Kwanhasi togumira pano mazuva hurukuro yataita navakuda Bhejane pamwe chete navaClayton Konese nezvesarudzo yemutungamiri wemuAmerica. Tinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Tinokupai zvakare chimwe chirongwa chevechidiki sondo rinouya. Ini ndiri Tabuka Ncube ndiri muWashington DC.
Tinotenda Tabuka nekuti pachirongwa chevechidiki, iye zvinotoenda kuna Evans Zininga achiti pachirongwa chenyaya dzechitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Ndino kuchingamidzai vateereri kuchirongwa chechitendero chatinokupai svondo rega rega kuno kustudio 7. Ini ndini Evans Zininga. Nhasi tina mufundisi Richard Moyo vari kuSouth Africa vachagoverana nesu shoko rinonangana nekereke nezvematongerwo enyika. Munoziva tiri kubuda mumasvondo atanga tiri musarudzo, tikaona kuBotswana kuchiitwa sarudzo mazuva apera, muno muAmerica dzakatoperawo zuro uno. Iro shoko ramwari rinomboti kudii pamusoro pesarudzo, pamusoro pevatongi, pamusoro pezvematongerwo enyika? Mufundisi Moyo, sanganai nevateereri.
Aleluya, aleluya, aleluya. Regai ndikukwasei mose muzita raJesu Kristu weNazareta. Mukati mesvondo yanhasi, sekereke, kereke inokwana papi? Kereke inopinda papi? Kereke yakabata zvose. Kereke yakafana nenheyo yakatewa pasi rino rose. Kereke foundation. Saka vatungamiriri kana vachibata vasina Jehovha, hakuna chinhu chingagona kuitika. Sezvitaura shoko raJehovha Mwari, kubhuku yamapisarima 127 inotaura kuti kunze kwaJehovha hakuna chingaitwa. Kana Jehovha asingavaki imba, vavaki vayo vanobata pasina. Kana Jehovha asingachengeti guta, murindi unorinda pasina. Kana Jehovha asingavaki guta, vabati vayo havana chavangagona kuita. Kana vatungamiri kana Mwari vasipo, hakuna chimwe chavangaita. Saka kereke yakakosha, nokuti kereke ndiyo mavambo ezvose. Hakuna chinhu chinoitwa pasina Mwari. Ndosaka muchiona poga poga panotorwa mhiko navatungamiri vose, unoona vachisimudza ruoko vachiti help me God, kududzira kuti Mwari ndi Mwari wakakosha pasino rose. Hama dzangu, kereke yakakosha, kuti kereke ndiyo mavambo. Takatarisa rudzikitwa mukati menyika yeAmerica. America inyika hombe ina vanhu vakawanda. America iri nyikazve yakatariswa nepasi rose, yakafanana nenyika inobata zvepasi rose nokubatsira pano kutonga zvepasi rose. Saka America yakatariswa uye futi nemarudzi ose pasi rose enyika dzari kuvhota. Zvakafanana kuna zvirevo chapter 8 pavhesi 15 eskiti inotaura kuti madzimambo anobata vusheneni, vatungamiri vanotungamira neni, vatongi vanotonga neni, kane kumajere ndizvozvo. Poga poga munhu achinyapa umbo wake anonsimudza ruoko woti help me God, kuti Mwari ndi Mwari wakanaka. Saka Mwari vari kumusoro kudenga ndi Mwari vakanaka vakatendeka. Ndo zvimwe chetezo tikaverengazve kuna Samueri kutanga pa chapter 8 pa verse 5. Kunonzi vanhu vakaenda kuna Samueri vakati akuda mambo kurodzi mukati menyika yeAmerica vanhu vari kuda umwe mutungamiriri. Saka hama dzangu tinoziva kuti kereke yakakosha, kereke ndozvo ndosaka maiona imimi kuti pamanguva yana mambo Nebukadnezari vairota ziroto zvavairota asi vaitotsvaga vanhu vaMwari vachivadudzira kuzvinorere. Ndosaka makaona mambo akamborota mutu aenda kure asi wakazotemwa akadudzwa kuti mambo umambo hwainobva kwaMuri asi mutazowanazve. Saka kuti kereke inobata pose, hapana paisingakwani, nokuti zvose zvakatangwa naJehovha Mwari. Kare nakare kwaiva nemadzimambo kusati kwaane kwaane mapuresidenti, kwati madzimambo aiterera aifamba nevanhu vaMwari vaiudzwa zvokuita, asi madzimambo akanga asingateereri aigona kuti achangotanga kutungamirira vaigona kuteerera mitemo yamadzimai yana maivo kwavo karopesa vaurasvika. Saka kereke hama dzangu yakakosha, inobata zvose nokuti Mwari ndiMwari wazvose, Mwari ndiMwari wepasiro. Kana pasina Jehovha Mwari hapana chinhu chingaitika. Saka regai ndinamate. Musarenyu Mwari wekumusoro kudenga Baba, ndinonyengetera nokunamata panguva dzino Baba, hedzinoisa rudzi dzemukati menyika yeAmerica dzasvika. Kanai Mwari wekumusoro kudenga Baba, pakamira amai Kamala Harris navaDonald Trump Baba wekumusorosoro kudenga, vamwe vachasarudza kurudzi vamwe vachasarudza kuruboshwe, asi Jehovha imimi Baba ndimunozi vachatungamira. Saka mweya mutsveni waMwari tioti Baba tungamirai, pindai mukati menyika yeAmerica mwanakomana waDavid. Tinoona kuti vamwe vakadovhota asi Mwari kudenga tasaisa America senyika yakatariswa nepasi rose kuita kwai kosi. Tinokumbira kuti mweya mutsveni ugone kutungamira nokuti Jehovha Mwari wekudenga muri mutsveni. Ishe renyengetera nokunamata, muri Mwari vekumusoro kudenga imi Baba, nesa renyu rinoshamisa tarinoera sezva takamboona pakugadzwa kamambo chaos taiona sokureshandiswa ipapo. Saka ukuru hweJehovha ngaone kumukati menyika yeAmerica kuti amwe amen.
Aiwa kwanhasi ndatichigumira ipano, tinokutendai zvikuru mufundisi neshoko ramatipa vateereri. Nemiwo ndokutendai zvikuru kunge mange munesu muchirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare svondo rinouya, anokuoneka ine mufaro. Ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans, tunodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Vatsigiri vemutambo wenhabvu munyika vari kuita chipatapata kuunganidzana kuti vaone kuti vangaende muuzhinji wavo here kuSouth Africa kunokuza chikwata chavo cheWarriors mumutambo wacho wakakoshesesa neKenya uri kune chishanu 15 mwedzi uno munzira yacho yekuenda kumafinari emakwikwi eAfcon 2025 ayo achatambirwa kuMorocco. Mutambo wechishanu uyu uri kutambirwa munhandare yePeter Mokaba kuPolokwane. Michael Kariati anotitaurira kuti urongwa uhu hwakamira sei.
Mutevedzeri wemutungamiriri wesangano revatsigiri venhabvu reZimbabwe National Soccer Supporters Association vaAdomsi Mukwasi vanoti vari kuronga kusimudza mabhazi kubva muZimbabwe achatakura avo vachakwanisa kuenda kunoona nekutsigira chikwata chenyika mumutambo wacho wakakosha kwazvo uyu.
Tine mabhazi atiri kutaura nawo atinofanira kusangana nawo akaita senews chamuka iro rafamba nezvo nguva ikatirebei patachiyambuka tichienda kumabhora. Saka tikuronga kuti tisangane nebhazi iroro tikwanise kuenda takawanda panzvimbo imwe chete sokuti paPolokwane padhuze.
Vanoti chinangwa chavo ndechekuti vatsigiri veWarriors vasvike muSouth Africa zuva remutambo uyu vachibva vadzoka paunongopera kuitira kuti vanhu vasashandise mari dzakawandisa parwendo urwu. Munyori mukuru wekumahofisi eZifa Muzvare Yvonne Manwa vanoti havanei nechekuita neurongwa uhwu nekuti ZNSSA isangano rakazvimirira rega asi vari kupa rutsigiro rwavo rwese muurongwa hwakanaka kudai uhwu. Muzvare Manwa vanoti vakabvumirana kuti mutambo uyu uende kuPolokwane mudunhu reLimpopo uchibva kunhandare yeOrlando kuJohannesburg kuitira kuti uve pedyo neavo vachabva kuZimbabwe. Nengo yesangano iri vaProsper Maguka vanoti vachange variko kuSouth Africa uko vanoti vanoona Zimbabwe ichikunda.
Kuona zvakanaka ende tondiriko tichisapota Zimbabwe musentamba neKenya kuSouth Africa ende Zimbabwe must irikutohwina.
Mukuru weWarriors Friends Club vatenda izvakati vari kukurudzira ruzhinji rweZimbabwe runogara muPolokwane nenzvimbo dzakakomberedza kuti ruende kunotsigira chikwata chenyika ichi, vachiti izvi zvinobatsira Zimbabwe kuti ikwanise kukunda kana kuita mangange zvawo.
It's either a draw or a win. A loser, if you want to do that, you can't do it. You can't do it. So, when you go to Petersburg, Messina, Gwanda, you can't do it. Zimbabwe, ne Kenya.
Va Jakarta, vanoti sanganuravo riri kurongawo mabhazi achasimuka muZimbabwe kuenda kuSouth Africa. Vachiti pari zvino mabhazi matatu atozara. Asi mutsigiri wenhabvu ane mukurumbira vaChris Romario Musekiwa vanoti vari kukurudzira ruzhinji rwese rweZimbabwe runogara muSouth Africa kuti runofanirawo kuenda kunhandare kuzobatsira maWarriors kukunda, kwete vari muPolokwane chete.
Watsigiri wese weZimbabwe anogara muSouth Africa, tinodada nemi nekuti panotamba Zimbabwe munouya neuwandu wenyu wakanyanya. Tiri kuti wese weZimbabwe, even ari kunana Cape Town, uyai tiite mheremhere. Tinoda kuti tibuye nemapoints akakwana.
Zimbabwe ikuda point imwe chete mumutambo weKenya kuti ibudirire kuenda kumafinary eAFCON 2025 ayo achaitirwa kuMorocco. Pari zvino veZimbabwe Warriors vari pachinzvimbo chechipiri mugungano reGroup J vaine mapoints masere, mapoints maviri pasi peCameroon iyo yakatobudirira kare kuenda kumafinary iine mapoints gumi. Kenya iri pachinhano chechitatu nemapoints mana, asi Namibia iri pachinzvimbo chechina isina kana point imwe chete zvayo kubva mumitambo mina. Asi vamukwasi vanoti Zimbabwe iri kubudirira paKenya apa nekuenda kuAFCON.
Apa ndikunyere ira tiketi ratakutora, saka totarisira win kwete draw, totarisira win. Tine masurprise akaitariswa paNamibia, saka we continue with that stance. Timu yabatana.
Asi mutambo uyu hauna kurerukira Zimbabwe zvachose kana pachitariswa mitambo yatambwa pakati pezvikwata zviviri izvi. Zimbabwe neKenya dzakasangana katatu dzikaita mangange mumutambo mumwe chete, Kenya ichihwina mimwe mitambo miviri yacho. Zimbabwe ikapedza neKenya musi wa15 mbudzi, inobva yaenda kuyaunde kuCameroon uko inonosangana neCameroon musi wa19 mbudzi mumutambo wayo wekupedzisira mugungano iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Sadhiki yotarisirwa kuita musangano wekuziya sarudzo dzeMozambique, Botswana neNamibia. Panguva iyo muMozambique muine mhirizhonga yekuramba kutambira zvakabuda musarudzo. Kanzuro yeHarare yoshoropodzwa nekuputsa dzimba dzayakati dzakanga dzavakwa zviri kunze kwemutemo mumusha weRidgeview muHarare. Vatsigiri venhabvu munyika vokurudzirana kunotsigira chikwata cheZimbabwe Warriors kumutambo wacho wachiri kuita neKenya kuLimpopo mumakundano eAFCON 2025. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7. Ngesonto mhlaka 10 kuLwezi 2024, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, elemelika selilungiselela ukuthi umnumzana Donald Trump onqobe kukhetho lukamongameli wemelika ngeviki edluleyo aqalise umsebenzi iningi emhlabeni jikelele lilokhe licubungula ukuthi kambe umbuso wakhe uza kuba lomthelela bani emazweni alo.
Wehluleka ukunaka amazwe azikhondakhondle Afrika afana nabo South Africa, afana nabo Kenya, afana nabo Nigeria. IZimbabwe ingubani yona?
Sizakuzwa eziphathelane lokholo lwesiKristu.
Amadoda la amabili ayamphendula athi, hayi, thina asinazo isiliva negolide, kuphela siphethe igama likaJesu. Ngegama likaJesu sithi phakama uhambe.
Kwezemidlalo sixoxa noNozinti owake waba lodumo uNonjabulo Dube.
Ngathi nje uFreedom Stars anthetho ukukhompela la izinto zazi-right, but ngikhompela wathi ithi ayivumvo iligue South Africa okuningi ngani-exam watho lokhu yini engenza but umzimba.
Zonke lezi ndaba ezigoqela ezabatsha ezamasiko ziyalandela. Kulandela ukunqoba ukukhetho lukamongameli eMelika kukamnumzana Donald Trump owebandla le-Republican Party ngeviki edluleyo enqoba unkosikazi Kamala Harris owe-Democratic Party, iningi lizibuza ukuthi kambe umbuso wakhe ungaba lomthelela bani kwele Zimbabwe lezwekazi le-Afrika. Sixoxa lomnumzana Zenzo Nkomo, ingcweti ecubungula ezombusazwe ngalolu daba.
Umbuso kamongameli Trump asilindelanga tshintsho olutheni. Uma ngabe kuwukuthi kungu-Donald Trump lona simaziyo ongashintshanga, i-Afrika ayizange itsho lutho kuye. Ngiyacabanga lokuthi namanje kuncane esingakulindela ku-Donald Trump singama-Afrika, siyizwe leZimbabwe. Uma ngabe kuwukuthi wehluleka ukunaka amazwe azikhondla khondle Afrika afana nabo South Africa, afana nabo Kenya, afana nabo Nigeria, iZimbabwe ingubani yona? Kukhangeleke ukuthi G20 izoba nomhlangano wayo la eSouth Africa. Kukhangeleke ke ngamehlo amakhulu ukuthi kuyobonakala yini ukuthi uDonald Trump uzoza, ngoba ekubuseni kwakhe kwangaphambili waze waphela umbuso engazange walivakatshela lele le-Afrika. Uma ngabe kuwukuthi ezoza eSouth Africa kulowo mhlangano, kusho ukuthi sesizobona ke lapho ukuthi ngabe kukhona yini azabuya ekumumethe aza kukhuluma ngeZimbabwe, ngokuqhubeka eZimbabwe nangezwekazi lonke nje jikelele le-Afrika.
Sesikhangela umhlaba wonke jikelele, kuyini esingakubona ngombuso kamnumzana Donald Trump?
Esingakubheka la ngombuso kaDonald Trump emhlabeni nasezwekazi lase-Afrika, yikuthi mhlawumbe ukuzuza esingathi siza kuzuza kuDonald Trump yikuthi akusiyo ndoda ethanda izimpi, asiyo ndoda ethanda ukulwa namanye amazwe. Ngicabanga ukuthi nje lokho kukodwa umhlaba siza ubona kuncipha izimpi, ngoba izimpi ezikhona emhlabeni zixhaswa yiAmerica, zinokwenza neAmerica. Ungabheka impi eqhubekayo lapha since 2022 eRussia neUkraine, umuntu onikeza amandla ukuthi liyanimpi siyibone ilokhu iqhubeke njalo iAmerica. Sibuke manje okwenzeka laphayana Israeli namaPalestine eGaza eLibanon, umuntu oxhase kakhulu liyanimpi ebuhlungu kangaka, ebula amaJuda, ebulala izingane nabantu abangomama ngaphandle kosi, konke lokhuyana ngamaAmerica kuxhasa. esingakuzwa ke sikubone futhi kwenzeka ngaphansi kombuso ka Donald Trump ukuthi singabona izinto ezifana naleziyana ziya ziphela njengobani eke wakusho nje nakukampeni yakhe ukuthi yena uma engakhethwa noma engakagcotshwe sengupresident elect wathembisa ukuthi impi yase Ukraine nase Russia uzayimisa sibhekeleke ukuthi umhlaba uzake unciphe kuzimpi ezinye ezingadingekanga kuzimpi ezinye eziza nobungozi bokuthi ngelinye ilanga singabona sekusetshenziswa izikhali zenews ezenuclear phela ezingabhisa umhlaba ezingaletha imikhuhlane eminingi ebantwini kodwa ke amazwe abanjengabo Europe ngicabanga ukuthi bona hawu bahlalele evalweni manje ngoba siyazi ukuthi ke uDonald Trump akazwanani kakhulukazi neNATO iNATO lena inhlanganyela yesecurity yamazwe angentshonalanga nje ungumuntu ukuthi ukuza kwakhe kuNATO akusizo zindaba ezinhle kakhulu lezo asizo not nje futhi ezinhle kakhulu asizo ndaba ezinhle kubo lo ukungena kwaDonald Trump size futhi ke kubudlelwane beAmerica neChina uhlala bomungcuke buzoba mungcu kakhulu ngaphansi kaDonald Trump akezwani kahle hle namaChina kodwa ukuthi kungagcina sekusiya empini angikholwa kangako sibe sesisiza ke ezwekazi laseAfrica izwekazi laseAfrica siyazi ukuthi kunento leyana ukuthiwa iAGOA iAfrican Growth Opportunity iAGOA leyi uDonald Trump azange nje watshengisa ukuyithanda ukusebenza kwakhe lokhana kwakuqala nxa esazobuyela ekuso lesiyana sinyathelo sakhe sibona ukuthi izwe lazi laseAfrica kunengi ke eliza kuswela akade likuzuza ngaphansi kweAGOA ngoba uTrump wahoxisa kakhulu imisebenzi eyenziwa yizwekazi laseAmerica emazweni omhlaba ukusho ukuthi ke ukungazuzi kweAGOA kuzokuthinta amazwe amaningi eAfrika ngoba kunengi nje imithelela ebakhona kuAGOA nakulawo mazwe angasiwo malunga ayo iAGOA yilapho ke embono ukuthi ke ukuza kaDonald Trump asizo ndaba ezinhle kubantu basemhlabeni zindaba ezinhle kulabo abathanda uxolo abangathanda izimpi zindaba ezinhle kubo abantu baseAmerica ngobuningi ngoba uyabathembisa ke nakuphuzu lokubavikela kwisecurity ukuthi kungalula achithe imali eningi evikela ama-American. So konke ke lokho siyakubona ukuthi ukuza kaDonald Trump kuza kuxube izinto ezingezinhle emhlabeni kwabaningi kodwa ke ezinhle kuwo kanye ama-American.
Lo umnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelayo ecingweni eseJohannesburg wele South Africa. Ngesizwe eziphathelane labasakhulayo.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namhlanje sixoxa lomnumzana uNkosikhona DVD ngokhetho lwemelika kanye nokungafundwa ngabatsha.
Kuyinto enhle kakhulu ukubona abantu abasha besukumela phezulu endabeni zokhetho ngoba yibo abakhokheli bakusasa. Njalo kuqakathekile ukuthi baphatheke besasengabantu abatsha enhlelweni ezinje. Nginanzelele kakhulu eArizona State lapho engikhona ukuthi abantu abatsha yibade bekhankasa kakhulu especially lapha ku eArizona State University kula bantu abatsha abaningi kakhulu ubabona bemile emakhoneni bekhuluma labantu kumbe uyazihambela laba bakubuza hayi ubhalisile yini ukuvota. Ithuba lokuvota selikhona ungavota uphatheke enhlelweni lezi belamadesk abanye bekhuthaza njalo befundisa abantu abasha ukuthi babhalise ukuvota njalo baphatheke enhlelweni kuhle ukuthi emelika lapha abantu abasha basukumele phezulu ukudlula umnyaka oka-2020 wama-elections adlulileyo.
Sesikhangela imikhankaso yababili laba umnumzana Trump nonkosikazi Harris. Ukunqoba kukamnumzana Trump kanye lokunqotshwa kukankosikazi Harris kungabe kubangelwe yikuyini nxa sikhangela ke imikhankaso yababili laba?
okuhle ngubone ngokhetho lwemeluka ukuthi khona ade bekhankasa laba uTrump loHarris bebesebenzisa wonke amathuba ade bewathola ukuthi babuthanise abantu bakhulume emaphephandabeni bakhulume labalandeli babo bekhulumisane labanye abantu lapha eArizona besibona bengena door to door bekhulumisana labantu bebatshela ngenhlelo zabo lalokho abafisa ukuthi bekwenze nxa bengangena kuhulumende. Into emqoka kakhulu engiyifundileyo engiyinanzelileyo njalo engiyijabuleleyo ngiyibona ukuthi ukhetho soluphelile, owinile esewinile, ubukhokheli bona lobo buka Trump lo Kamala baxoxisene bakhulumisana kwa congratulatewana ukuthi hayi imelika yayiye phambili abantu bemelika bakhethe wena ukuthi ubakhokhele ngalesi sikhathi konkana kuqakatheke kakhulu ngoba akufanelanga ukuthi sonke isikhathi sihlale sisekhethweni sokuyisikhathi sokuthi sisebenze njalo i-transition kayikho lula kulezinto eziningi ezenzakalayo ukuthi
abatsha eZimbabwe yiziphi izifundo abangazithola ukukhetho lwalonyaka olokudinga umongameli weMelika.
Mina ngakukhuthaza abantu abatsha baseZimbabwe ukuthi asiphathekeni endleleni ezokuthuthukisa ilizwe. Nxa ngisitsho njalo ngithi kwesinye isikhathi ukuphatheka kwakhona ikuzwisisa nje ukuthi iparlamenti isebenza njani, ikuzwisisa nje ukuthi ucouncil usebenza njani, ikuzwisisa nje ukuthi uhulumende usebenza njani, kwesinye isikhathi ikuzwisisa nje ukuthi iconstitution yethu yeZimbabwe imi njani njalo ithini ngamalungelo abantu, ithini ngathi abantu abatsha. Ngiyakhumbula kathesi umsekelo sombutho sathi se-amendwa soku each province sile parliamentarian ongomela abantu abatsha. So i province nga province lo muntu oyedwa eyamsecondary ukuthi aye parliament ayemela abantu abatsha. So kuqhathekile ukuthi abantu abatsha besukumele phezulu bafunde. Yibo ubukhokheli bakusasa. So akulo obunye ubukhokheli okuzaba khona ngaphandle kwabantu abatsha kathesi ukuthi kumele bephathe ngendleleni lezi kuyancedisa kakhulu ukuthi bazwisise, bayancedisa kakhulu ukuthi layo bebuye nempono engancedisa ukuthi ilizwe liye phambili njalo abantu nje lijikelele eZimbabwe baphumelele.
Kusigaba sabatsha namhlanje besinomnumzana Nkosikhona Dikiti osakhulayo olapha eMelika, sixoxa ngodaba lokhetho kanye lokungafundwa ngabatsha. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngitabo kanyuke.
Siyabonga Taboka. Luyalandela uhlelo lwamasiko.
Senana masiko
wena,
senana masiko wena,
senana masiko wena. Kwezamasiko lokuphila kwabantu zonke zonkele lami uMthembu Sithembayo Gibbs Dube namhla ke ngilenyanga enkulu uDavid Mkhabenyana Ngwenya khona ngale ke kubulawayo. Baba Ngwenya kunjani baba?
Ngiyakuzwa.
Siyabona Ngwenya izulu kalikani. Kambe ukuthi alicelwanga izulu kumbe kukhona okulibambileyo?
Njalo ngiphosela ezinduleni. Izinduna kuyadingakala ukuthi zikhiphe abantu babo abavele behambela lo mlando wokuyacela amazolo ukwenzela ukuthi bazakale ukuthi sisafilwa zinkomo singenza njani. Lo mlando wezinduna, izinduna zimele amasiko, ayisizo zinduna zepolitiki. Mele amasiko abantu kulusiko ukuthi izinduna zikhipha abantu bayicela amazolo ezindaweni okucelwa khona
ikomo
sezisihlele abanye izibaya sezivalile.
Ye, singathi nxa sikhangela po. Ye, kuyazwakala kakhulu baba Ngwenya. Pho njengoba kunje komile kunje, pho kuqalwa njani? Kumele kuqaliswe ngubani khonokho ukuthi kwenziwe nxa sikhuluma ngesinto sibili?
Azihambe azikhiphe abantu izinduna bayekhala ezindaweni ezitshiyeniyo nasemtolo ezindawo zemtolo bayekhala ukwenzela ukuthi kube lobubelo. Izulu liyaduma nelele phezulu libe lomoya oyesabekayo, izindlu zithathe, konke lokhu kuyadingakala ukuthi kubikwe. Nxa kunomonakalo esigabeni abenkomo zishayiwe inkosazana, kuyadingakala ukuthi nabo bantu babayifika endlini kwenzela induna ikwazi ukuthi esigabeni sayo kulomonakalo onje
bengaakholisa
ukutshayela izimota kathi izimota benzela ukuthi bayifike ezindaweni zonke kalula ugovernment kwenza kuhle kakhulu ukuthi abanike izinyawo zokuhambisa
Yes, siyakhumbula baba ngwenya ukuthi iganga lalivele lihlanzwa. Uzokuthwa ke kusafulwa izindlu zabothekwane kusazenzwa konke lokhu lalokhu. Kusayenziwa phoko nokho njengoba izulu lisala kangaka.
Kulokho okutshoyo izinto okudingakala ukuthi zenziwe kungakabi neSewula. Okhathesi wafika lapho koBulawayo uyabona kubothelwe amalembu esikhathini. Kulamafulegi indawo zonke esingakwazi ukuthi lawo mafulegi amathalabhani yini konke khona lokho kuyadingakala ukuthi nemalokishini lapha abantu banezinduna zabo nemasobhuku wabo induna kayibuye ikhalime umasipala azake ayinike nabe-ZBC azake bayinike induna ukuthi ayiphosele ilizwi lenhlonipho phakathi kwesizwe
Kodwa ukuthi isizwe singakulandela yini khonokhona baba ngwenya bangakulandela abantu
ukulandela kuwumlando wokwehluleka ukulandela kuwumlando wokwehluleka kodwa kufanele bakulandele na izinduna zisezakhuluma nombusi welizwe naye kutazi izinduna ukuthi aziphathe amasiko ngendlela
Ye, elokugcina ungathini nxa ungaphosela ukugcina khona bongweni?
Elokugcina ngalisho ukuthi hayi, ngezigaba ngezigaba, akufukuyeni. Ngiyafika laphana, elupanda ngiphi, idonki sezikhukhuza izihlahla. Izidonki ziyacuba. Ngaso ukuthi idonki yanhle ukufika ukuthi inkomo seziphelile. Yikho engakusho ukuthi asizameni.
Ye leyo ke inyanga enkulu umnumzana David Mukhabenyana Ngwenya kona ngale ke kobulawayo ngethemba lokuthi siyahlangana singabaphileyo njalo ngeviki ezayo ngolivalise emoyeni namhlanje umthembo sithembayo uCape Stube lalelani ezinye inhlelo ezilandelayo
le yi-studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington
lamukela kuhlelo fuselela umoya igama nguntungamilinkomo namhlanje silomfundisi Richard Mvalela Ndleya
ngiyabonga ukungena ehlelweni lanamhlanje ekubongene kwami ngiqala ngokubingelela bonke abantu baloluhlelo olwe studio 7 abasilethela izindaba ezimnandi langanelanga njalo masiyolala silala siyazi ukuthi izwe lime kanjani umhlaba ukanjani amakhosi ethu asemhlabeni ame kanjani siyakubongela ke lokho bese ngibongela nabalandeli bonke nabafisa ukulandela iStudio 7 ngiyababongela ngokutsho njalo ke ngiphethe incwadi yanamhlanje izenzo zabapostoli 3 eyiqala evesini lika 11 eyifundeka ngale ndlela esabambelele kuPetro noJohane bonke abantu bagijimela kubo emphemeni othiwa okaSolomone besaba kakhulu na indaba yanamhlanje ivesi nje elinye na indaba yanamhlanje ukhulunywa ngomuntu owayebambelele kulamadoda amabili ngenxa yokugula kwakhe owayezale nakho kusukusela esishweni sikanina Uma ebona la madoda amabili uyajabulela uyabambelela kuwo la madoda lawa. Amadoda la amabili ayamphendula athi, "Hayi, thina asinazo isiliva negolide. Kuphela siphethe igama lika Jesu. Ngegama lika Jesu sithi, phakama uhambe."
kuthi abantu ke bamangala abantu bagijimela kubo uJohane noPetros bemangele babaphendula koJohane noPetros bathi bona hayi kathi namangala kangaka nina abantu nimangalani akusiwona amandla ethu lawa ngamandla kaJesu lo enambulala laphinda namphika thina sathi uyaphila uyinkosi yamakhosi Iyo la ayenze lo muntu aphakame ehambe ngegama lika Jesu kuthi abantu ke bamangala kakhulu ukuhlala abantu ke bemangala into yemalanga namalanga abantu bahlala bemangala njalo ukuthi lapha kuyenzeka le kanjani bahlala bebuzane ke idistrict yonke kuthi kati laphana kwayenza kanjani abanye bebatsheleke kuthi hayi kwafika uJohane noPetros bevakatshela ethempelini emsebenzini wabapostoli lapho kwakuthandazwa khona bafika ke bayithela phezulu kwalowo muntu owayeyisishosha ehlala lapha eminyango ebekwa ngabazali bakhe bona ke bafika bakhuleka umuntu waphakama wama ngeenyawo Kuthi abantu bonke bagijimela lapho befuna ukwazi ukuthi kuyenze njani. Leyo into eyenzakalayo langanelangana namhlanje isayenzakala. Bantu benkosi ebantwini abathandazayo nanamhlanje le nto isayenzakala. Abantu bathandazela umuntu ehluphekile. Abathandazayo bethandaza abantu abangathola imisebenzi bethola imisebenzi ngokuthandaza kuphela. Ngokutsho njalo ke ngiyabonga. Ake siceleleni abantu abagulayo abasezibhedlela nabagulayo besemakhaya nabagulayo befihla asibathandazeleni uNkulunkulu abe nabo ngokuba uNkulunkulu nguye yedwa onamandla okufaka abantu enjabulweni ebakhipha enhluphekweni amandla lawo ahleli kuNkulunkulu kuphela akekho omunye umuntu futhi onawo oyabe eyayenzile esonta uyabe ecutshelwe nguNkulunkulu ngokutsho njalo abantu siyababonga abalalelayo iStudio 7 lolu hlelo lolu ngokuba lusifundisa izinto eziningi sizwa izinto zamazwe ngamazwe nathi sibe ngabantu abaphilayo ngokuzwa into zamazwe ngamazwe njalo ke bathi oJohane noPetros babesebenza straightforward babengafani namakhosi anamhlanje la akhulunywa kuthiwa umbuso uyadakana umuntu angadakwa kasayazi into ayenzayo ngokutsho njalo ke lapha sikhuluma ngezevangeli ivangeli li straightforward thandazwele umuntu aphile ame ngeenyawo aphile ehambe engophilayo efakaze etshela abantu abaningi ukuthi wasinda ngomthandazo ngokutsho njalo ake sithandazeleni abagulayo nabantwana nabasezibhedlela sibathandazele inkosi uJesu abe nabo ngoba uye yedwa onamandla wokusindisa abantu asithandazeni sonke ukuthandaza kwethu ke sonke kusinikeza amandla Nkosi siyabathandazela bonke abasemhlabeni abagulayo nabasezibhedlela nabasemakhaya sithi uNkulunkulu makabe nabo ngokutsho njalo ke sibeka nabantwana izimviyo zabantwana ngokuba babhalile abantwana amazwe namazwe babhalile bafuna ukupasa iba nabo Nkosi siyakubonga lokho egameni likaJesu waseNazareth amen rahuleboga modimo molibitsong lantate lila mura lila moya mohana kosa feeling amen
Sibonge umfundisi Richard Mvalelanleya ngentshumayelo yakhe kuhlelo vuselela umoya. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili nkumo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Wezemidlalo unozinti owake wabaludumo uNonjabulo Dube uthi uzwa ukudana nxa ikhumbula ithuba elamphunyokayo elokuyadlala elizweni leSouth Africa ngenxa yokuba bathi umfitshane. Uchasisa okuningi ngokuthi onozinti bengaqeqeshwa njani ukuze besebenze ngokusezingeni eliphezulu.
Udube odume kwele Zimbabwe ebambela iqembu le Hawkmine uke wadinga umsebenzi elizweni leSouth Africa ngo-2014 njalo uthi uba mfitshane kumphazamise amathuba akhe okuqhatshwa liqembu leFree State Stars ebeliqeqetshwa nguSteve Kompela.
Liye lamangangizibona ukuthi hayi kathi esinyathezile uba kompa and isisikhathi engangihamba khona la kuma-tries amaZulu Free State Stars ngathi mfika uFree State Stars ngangithetha ngikompela la izinto zazi-right but Kompela wathi yayithiyani ayivumi for ibige South Africa. Isisikhathi I think onyango eqalisa ukufika eSouth Africa sasisonke ema-try okuningi ngangi-exam watho lokhu yini engenza but umzimba.
Udube yena ole minyaka engamashumi amathathu lesithupha 36 yokuzalwa uqale ukudlala umdlalo wenguqu emncane edlalela iqembu levula indlela juniors futhi wayedlala phakathi kwenkundla kodwa wathe siya kuqembu le-Real Stars ukuyadlala ngaphansi komqeqeshi olodumo u-Alibaba Dube. Yikho lapha ntshintsha khona waba ngunozinti.
Ngiqale ukudlala ibhora mncane sadlala kuvula indlela ngase ngithathwa ngu-Alibaba ngaya ku-Real Stars. Kuvula indlela ngangisadlala phakathi then one day sithe sengu-Real Stars ukhipha bangabo then abanye babetshela umbone emaphepheni badane akusibambi bashe kwaba yikutshintsha kwami in position from that day ngahle ngaqala ukutrena njengokhipha lapho kwaqalela khona career yami ewa ngu-goalkeeper.
Ngokuya kwesikhathi waqala uba unozinto othembekileyo uDube lapho athola khona indumela isikhathi edlalela iqembu le-Hawkmine. Kuningi akukhumbulayo ngesikhathi yekuqembu le-Chikurupati lona elafika kufinali yembada Diamonds Cup ngomnyaka ka-2013 kodwa lanqotshwa yi-Islanders nge-3-0. Ukhumbula kakhulu ukuncintisana lo-Ariel Sibanda baze bafika la ku-national team abantu bebuzana ukuthi ngubani oyingcitshi ngomnyaka
ka-2014. So ukubona ukuthi elakho ibizo lisiba khona lapha nokuyakutshengisa ukuthi lawo usebenza nzima khona kwakungekho lula njengamakhipha ababesuka amathimu atshiyeneyo yena u-Ariel Wyland babesithi u-blind lami kwangumayini yabenjani angi-blind so njele thina sisodwa sabe sitshela ndanyakukhulela la ethi niyawukhulela kodwa ababejaja ngabantu ababenjani bephandle njalo la bantu oyakusebenza layo
Udube uthi umdlalo angasoze awukhohlwe umdlalo lapho acina esebamba khona engazilungiselelanga lapho iqembu le-Hawkmine elangqikilana khona leqembu le-Dynamo Serufaro Stadium ngomnyaka wakhe wakuqala ku-Premier Soccer League ngo-2013.
Sasiyadlala e-Dynamo eHarare ngisuke lapha ngikwazi ukuthi ngihlezi phandle ngisaba sifike sitshaye omabhu kahle kahle sesitshayele omabhu u-Efrem Mazarone ngoba mase sibuyela laphana sesiyatshintsha wafo wathi sesiya yazi wathi esithi ngosudlala engakatshela ukhochi ngaqhupha wanjeda ungakulena iporadi lidlala uthi noane isem lenaleli ozolidlala lapha kwi-Premier League endenakanye sathi ibhoradi iqala wahle baqalise wathi akuyazi i-Dangoseda washon wahle walitshaya i-Ocean Insure ubamba 1-2-1.
Udube uthe okunye okwancedayo ukudlala labadlali abalesipiliyoni okuyiba bamncedayo lasemdlalweni lapho kwakungani udlise khona njengomdlalo wabawudlala le-ZPC Caribe.
Umuntu watshaya ibhora mna ngangitsheki phandle ngathi ndithela ngangitshela ibhora kubo-ballball ngalithola linjani isenethi lahle ngangidlala lama-season players wegediki Gilbert Banda mina Timbera babona nje lidobo sijikele sente sewuhlohliwe yikho kukhona kusatshintshi ungakhangeli phansi and la igame I think ayiwina 3-1.
Udube uthi onozinti kumele baphiwe isikhathi lesineke ukwenzela ukuthi ilizwe leZimbabwe lenelise ukubavuna sebekuzinga eliphezulu. Uthi njengesiphuzo sewayini onozinti bavuthwa ngokukhula besentubeni beze bebe ngocwebesha. Okwamanje udube uqeqesha onozinti beqembu leZimbabwe Saints elidlala kuzifa Southern Region Division 1 Soccer League uzihlalela lo mdeni wakhe elokishini lemganwini kobulawayo njalo labantwana ababili imele Studio 7 kobulawayo nginguJoseph Njanji.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela iningi emhlabeni jikelele okugoqela abeZimbabwe lilokhe licubungula ukuthi kambe umbuso kamnumzana Donald Trump uza kuba lomthelela bani. Sizwe ezigoqela ezokholo ezabatsha lezamasiko kuwonalo umsakazo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho kuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga ngisithi asidibane njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.